vaFriday Tisani vanoti chirongwa chokuchenjedza nekudzidzisa nhengo dzavo chakambomiswa kubudikidza nemitemo yeCOVID-19 iyo yaidzivisa kuungana kwevanhu senzira yekuti denda iri risapararira.
Pakatanga COVID-19 takavhara mameetings edirective yechi yehurumende inyaya yechirwere cheCOVID-19. Asi taona kuti iko zvinezvi sezvo gavhumendi yatibvumira tichitanga kuungana asi takazvidzivirira tisati tavhura kuti taakunyatso kuparidza zvemazvese ngatipananei ruzivo rwecovid.
Vatisanyo vakayambira nhengo dzezinipa kuti dziite basa radzo zvine utsanana kuitira kuti murapwa nevanorapa vacho vasatapurirana denda recovid-19. Vakakomekedza nhengo dzesangano ravo kuti chirwere checovid-19 hachinei nezvechivanhu asi kuti chinorapika chete kuzvipatara kwete kumatare avana godobori.
Tigadzire mamaski emai mudare medu pane kuenda musina kuzvidzivirira kubva kucovid-19. Chirwere chisina chekuita nechivanhu. Hachisarudzi, hachina bhodhani.
Mutevedzeri wavachisanyo amai Sarudzai Jaravaza vakatsinzira zvakataurwa navachisanyo vachiti chirwere ichi chichiriko uye zvave kuda kuti munhu wese atevedzere zvakatarwa nebazi reutano kuti munhu wese azvidzivirire.
Ndinoda kutenda zvikuru kuti tirikudzidzisa kuti vazive kuti vanacho chirwere asi vakoshesawo kuzvipatara kuti pavanenge vari vanofanwa kuti vaongororwawo zvakare nezvipatara zvatinenge tichishanda tichionerana pahote. Ichi chirwere chiriko chatekesheka nyika yose asi tiri kukurudzira kuti vanouya mumatare medu ngativashambadzei maoko avo tigone kuti vazive kudzivirira urwere hwohwo.
Amai Jaravaza vanoti ichokwadi kuti kune vanhu vasingakoshese nyaya yekuzvidzivirira uye kune zvakare vamwe vanhu vasingatoziva nezvedenda iri zvokuti chenjedzo iyi inofanira kushambadzirwa zvakanyanya. Vanoti hapana nhengo yesangano ravo yakashaya kana kurwara necovid-19 nokuti vazhinji vacho vakawana dzidziso yakakwana nezvedenda iri asi vachaendera mberi nedzidziso idzi nokuti kune nhengo itsva dzakanyoreswa dzinodawo kuchenjedzwa nezvecovid-19.
Hatina kana any record kubva kumamembers edu akabatwa neurwere nekuti pakutanga takadzidziswa neministry imwe atenda mamaworkshop vachitipa ruzivo chero muri vanhu vechinyakare asi zivai kuti tiri vanhu vanosangana nemhuri dzakasiyana vanofanwa kuti vazive kuti inofanwa kudzivirirwa nenzira dzekushamba maoko nekuve usina kubatana nekuve tinovhara muromo yedu kunyange usina masi asi taivadzidzisa kuti torai kana two kana chokuvhara muromo musingabatane nevamwe.
Amai Jaravaza vanoti vanhu vasere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushayikwa kwemari inodiwa naana chiremba kuzvipatara. Nyanzvi yezveutano uye vari mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi reutano Dr Justice Mudavanhu vakati chinangwa chedzidziso iyi ndechekuti vanoshandisa mishonga yechivanhu pakurapa vave neruzivo rwekuti hapana mushonga wacho wava kushandiswa kurapa coronavhairasi uye chirwere ichi chikabata munhu agara aine zvimwe zvirwere kare zvakaita seshuga, itsvo, chiropa, mwoyo nezvimwe zvirwere zvinobata vanhu, munhu iyeye anogona kurasikirwa neupenyu hwake kana akasawana rubatsiro rwepamusoro-soro. Chero zvazvo COVID-19 iri kuratidza kuti inenge yamboderera munyika zvichienzaniswa nepayakatanga. Denda iri rasumuka zvakare kunyika dzekumawirira dzakawanda izvo zvaita kuti zvikoro nemabhizimusi zvivharwe zvakare uye pave nekutyirwa kuti denda iri rinogona kunge richidzokazve zvine simba gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimu. Thank you.